manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 18 2017 makateerera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanodzoka kumusha nhasi masikati vachibva kuSouth Africa kwavanga vachirapwa. Vanhu vorara kumahofisi kwamudzviti matunhu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana uye vamwe vachibvisiswa chioko muhomwe kuti vapiwe zvitupa izvi. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakagadzirira zvakakwana chirongwa chebiometric voter registration panguva iyo vanhu vakawanda vari kuenda kunonyoresa kuvota vari kuti zeke haina kunyatsogadzirira zvakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanonzi vadzoka kumusha nhasi vachibva kuSouth Africa uko vanga vachirapwa. Mumashoko avatumira kune veruzhinji mutauriro vaTsvangirai vaLuke Tamborinyoka vati vaTsvangirai vasvika muHarare nhasi masikati vaine mudzimai wavo amai Elizabeth Tsvangirai. Vatamburinyoka vatiwo vaTsvangirai vakaenda kuSouth Africa kunoongororwa navana chiremba vavo zvichitevera kuoperatwa kwavakaitwa mushure mekuwanikwa vaine chirwere checolon cancer. Vatiwo vaTsvangirai vatambirwa nemumwe vateedzeri wavo vaNelson Chamisa nevamwe vakuru vakuru vebato ravo. Vanhu munyika vari kuramba vachienderera mberi nekunonyoresa kuti vazovhote musarudzo kunyange hazvo pasina kuwirirana pamafambiro eurongwa uhu pakati pesangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC nemapato anopikisa uye masangano akazvimirira oga. Sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti ratumira vaongorori kumatunhu ose gumi uye harisi kufara nezvinhu zvakati wandei. Sangano iri rinoti vaongorori vavo vakapiwa mvumo neZEC kuti vaone zviri kuitika vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF kuchipinge neMwenezi West. ZESIN inotiwo dzimwe nzvimbo dzange dzisina vanotorisa mhiko uye mimwe michina yange ichimboramba kushanda. Sangano iri rinotiwo kune dzimwe nzvimbo vanhu vange vachityisidzirwa kuti vanotorerwa minda kana vachitsigira vanopikisa. Kunyange hazvo vanhu muHarare vari kunyoresa kuvhota vari vashoma kunze kweKumount Pleasant, ZESIN inoti kuUzumba vanhu vanyoresa vakawanda zvikuru. Mukuzenya iyi Tabata Sachigaro weZEC amairita makarau tikatanga nekuvabvunza nezvemichina inonzi neZESIN haisi kushanda zvakanaka kune dzimwe nzvimbo.
Handina kurinzwa dambudziko iroro kwandanga ndiri handina kusangana naro.
Vanga vachitaurawo nyaya yekuti vanenge vakanonoka kuti vanhu vanoongorora vekumasangano akazvimirira vange vachipiwa mvumo. Nekudaro zvakaita kuti paitika dambudziko mbichana, chii chakatora nzvimbo?
Handizivi kuti chii chakatora nzvimbo asi kuti ivo vakanyonoka kutinyorera vachikumbira kuti tiaccredite maobservers avo. Asi patakanzwa dambudziko ravo rekuti vaida kukurumidza kuti vanhu vaende, vavo vaende, takagadzirisa kuti chero munhu wavo anga aripo accredit kwe aende ano observa voter registration kwa iri kuitika.
Ko nyaya yeku toresa miko kana kuti vanhu toresa miko ma commissioner of oaths vari kuti vo vezesin kune dzimwe nzvimbo kunenge kusina munhu anenge achinyora kana kuti kuisa signature yake pamapepa acho iwaya zvinenge chifanira kufamba sei kune nzvimbo dzakavhurwa idzi.
Handisati ndawana yanenge ati report inotaura kudaro but zvingangodai zviri kuti vanhu vane vatinoita ma commissioners of oaths mistake ndiwo ma DEOs edu saka vanogona kunge vachishaika panzvimbo imwe chete nekuti vanenge vachimhanya masenders akawanda zvakare mapurisa avo vakuru vakuru vemakamba vanove ma commissioners of oaths zvakare but havangagaririri basa rekungoita ma commissioners of oaths vane mamwe mabasa vanogona kuita so kudai vanhu vanogona kunge vakasangana nevanhu vavira ava vasiri panzvimbo pavaifungidzira kuti vanenge vari.
VMDC vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyorisa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira munoti kudini mashokwani.
Zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera kune kwakatadza kuvhurwa nenguva zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo. Zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kuCMB hadzina kusvika nenguva zvakare zeka hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura tiri paground yatinoti ye 100%.
Sachigaro weZek amairita makarau vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi tanonoka wandi weStudio 7 abatawo mumiriri wemutare central mudare reparamende vainnocent gonese kuti tinzwisise kuti kunyoreswa kwevavhoti kuri kufamba sei.
Zvekunyoresa hazvinaumira zvakanaka tiri kunonoka vanhu vavasina zvobuda zvakanaka vanhu vanovanopiwa shoko rakazara iko kwacho kumacenders kwacho dzimwe dzenguva vanhu vachanonoka kutanga dzimwe dzenguva vanhu vanenge vachisvika vasina kuudzwa zvizere kuti chii chinotambirwa vamwe vodzokesa zvichinzi hapana kana commission of oaths nezvimwe zvakadaro saka ndiri kufunga kuti nyaya yekuti hatisikuita kunzvimbo dzese nguva imwe chete zvinhu zvinokwanisa kukonzera dambudziko pakudziko zvimwe sekunde kumanikaland vari kungoita kuchipinge nekuchimanimani mamwe matunhu havasati vatombotanga.
Saka imimi somumiririri wevanhu munofunga chii chamungaite senhengo yeparamende kuti zvinhu izvi zvikurumidze kugadziriswa?
Ndiri kuzama kuti vanhu vanogara munharaunda yekwandinomiririra vave nesoko saka ndiri kushambadzira soko vazhinji vanenge vaakutanga kuzviziva.
Chingaitwa chii kuti zvinhu zvikurumidze kufamba?
Zvakadai zvekuti tibatsirane nevakuru vacho vakuru vacho ndatovatsvaga saka ndiaenda kuHarare saka ndosvikandizoa nemukuru wavo anenge ari provincial election office nekuti dzimwe dzenguva zvinhu zvakadai izvi tinotorwa nevakuru nasanzi vangava nemukanganwo kuHarare natosvika vasipo de vanga varipo vandibatsirane navo kuti aiwa atidhiavhiti richiyeidzo inofanira kunge ichitambirwa pane nzira dzimwe dzinokwanisa kunyari dzichitengazo dzakafanana netamba dzinenge dzichibva kumuridzi wacho anda kurejista dzinofanira kunge dzichitambirwa kuti vanhu vatainyadita dambudziko rekuramba ichitsvaga macommission of oaths vanhu vacho vari mutaund vanotanga ida kubhadha izvo.
Avo vanga vari vainnocent gonese vanomirira mutare central mudare reparamende vachikokerawo bato reMDCT mudare iri vanga vachitaura vari parunare vari kwamutare natanonoka wande westudio 7. Zvichakadaro vanhu vakawanda muchinhoi pamwe nenzvimbo dzakapoteredza guta iri vari kutadza kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota muchirongwa chiri kuitwa nyika yose. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vari kurara pamitsetse yemahofisi ekwamudzviti kuti vakwanise kuwana zvitupa zvekuzoshandisa kunyoresa kuvhota. Ongororo yaitwa nestudio 7 nhasi yaratidza kuti vanhu vakawanda vari kutanga vatora magwaro ekuzvarwa vozotora zvitupa izvo zviri kupa kuti vakawanda vatore mazuva akawanda vachienda kumahofisi ekwamudzviti. Vashandi vekwamudzviti vari kuyamura vanhu makumi mashanu kusvika pazana pazuva izvo zvinokonzera kuti vakawanda vadzoswe vasina kuyamurwa vachizodzoka zuva rinotevera. Mumwe mugari wemuchinhoi vahosaya Kakwere vanoti varara pamutsetse kuti vakwanise kuwana chitupa chavari kuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Zafani papa, no urara kama.
Tatu
pana apa, taka mira, taka sinura kama. Tuti nukwanza usefi obi.
Izuno tikiru wane mge mugare, akava kwa zimba, vata wala ikasanze, warara pa mtiti, vano tikunu nukakuru kuita, vashandi, vekwa mjiti, kutivano wakawanda, vasa nyorese kuvota.
Ndi wana nge kuna nukakuru kia, ndiko kukonzirane kuti, awasila kutivano wakawanda wa atendu kuti, wakwanza upati wano wakawanda. Wada kutivano wa jinji, wata zekuita si, kuti mapapers na wawa angea, apripetu, sika pasula, pano shanda.
Mumwe mudzimai anobva kuurungwe amai Chennai Chemere avo vakauya kuchinoi nechipiri vanoti havana hama muchinoi izvo zviri kupa kuti varare pamutsetse pamudzviti.
Handisusu hama muno matina zvekuti ndingationi ndiende kunovata. Saka ndakangoona kuti ndigwire $4 yekudzokera nekuuya futi mangwana handina. Tine ndingoraro svika zvese zvabuda. Takauya musi wechipiri.
Vakakwere vanoti vari kuda kutora chitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota asi chinono chevashandi vekwamudzviti chavabvisa chisho chekuda kunyoresa kuvhota.
Chakarasika ipapa kwete kuti ndikutanga kuchitora. Chakarasika ndiri kuchitora zvino kuti ndino register ndikwanise kuvhota pamaelections pati kana shinzi zvikurema kudai so ndofunga ndokora machimuka na 3 every day njiya ipanapa ndoti ndichashanda rini.
Vamwe vechidiki vave kurara pamitsetse sevari kuda kutora zvitupa vozotengesera vanenge vanonoka makadhi avanenge vapiwa nemadhora maviri kusvika pamadhora mashanu. Mukuru weparegistrar general muchinoi vaKelvin Maturi varamba kutaura nevatore venhau panyaya iyi vachiti havabvumirwe nemutemo webasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zira here kwekunonyoresa. Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; kuEpworth, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro; Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; kuManicaland, Chipinge, Central, West, East, neSouth; Musikavani, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East, neSouth; Musikavani, Chimanimani East neWest; Mutare, South neWest; Buhera, South; Mashonaland Central; Mbire, Guruve North; Mzarabani, North neSouth; Mount Darwin, North neWest; Mashonaland East; Mudzi, North, West, neSouth; Mutoko, East, North, neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Urungwe, Magunje, Central, East, North, neWest; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, neNorth; Mwenezi, East, neWest; Chivi, South; Matebeleland North; Lupane, East, neWest; Binga, North, neSouth; Matebeleland South; Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North; Gokwe Kabuyuni; Gokwe Chirea; Gokwe Nembuzia; Gokwe Gumunyu; Gokwe South; Gokwe Mapungauta; Gokwe Central; Gokwe Kana; Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kutepfenyura vanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vanoda kuomesera nyika yeIran uye havabvume kuti nyika iyi iri kuita sezvinodiwa muchibvumirano chakanyoranwa pasi makore maviri apfuura chekuti Iran iregedze kugadzira zvombo zvenuclear. Mapurisa emukenya anoti apfuura vanhu vaviri nhasi mushure mekunge varatidzira kumadokero kwenyika iyi. Vamwe vevanhu ava vanonzi vanga vakatakura matombo nezvombo zvekurimisa uye vapinda muchiteshi chemapurisa nechisimba. Mukuru wemapurisa wechiteshi chebondo atiwo vamwe varatidziri vatatu munzvimbo yesiyaya vapfurwa vakakuvara. Kuratidzira kunorambidzwa muKenya zvikuru kune nzvimbo dzine vatsigiri vemutungamiri wemapato anopikisa vaRaila Odinga. Vemabhizimisi madiki nemamwe achiri kusimukira vanoti vari kufara nechirongwa chebhanga guru renyika chekuti vakwanise kukwereta mari vachishandisa midziyo yavo sechibatiso. Izvi zvabuda pamusangano wezuva rimwe chete wapindwa nevemabhizimisi madiki uyo waitirwa kwaMutare. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano uyu mumwe muzvina bhizinesi vasondoni mugaradziko vati danho riri kutorwa nebhanga guru renyika richishanda nesangano reZimbabwe Association of Microfinance Institutions ZAMFI richabatsira zvikuru sezvo mabhanga mazhinji achiomesera mabhizinesi madiki kana achida kukwereta mari kumabhanga aya.
I think imuvhi yakanaka chaizvo yaitwa and toda kutenda vaparliament kuti vakainekta mutemo iwoyo. Toda kutenda RBZ iri kuimplementa mutemo iwoyo. It's good because zvaiitika traditionally ndezvekuti munhu aifanira kunge ane immovable property, ane matitle deeds kuti akwanise kuaccessa maloans. But iko zvino munhu akukwanisa kuaccessa maloans achishandisa motokari yake, achishandisa fridge yake, achishandisa stove yake kana zvipfuyo chaizvo. Zvinova zvakanaka, zvinoita kuti vanhu vakawanda vave neaccess maloans.
Mumwe wapinda womusangano uyu vaPeter Maziri vatiwo kushandiswa kwezvipfuyo kunopa kuti vekumaruva vakwanise kukwereta mari sezvo vasina matitle deeds pazvivakwa zvavo.
Yes, tinozvitambira nemaoko mairi nekuda kwokuti vamwe vedu vagara vari kumareserva, vamwe vane mashopu kumareserva ikoko, asi havana kumbobvira vaibata title deed muupenyu hwavo. Saka kuuya kwavatoita uku kwatiri zvivo chinhu chinotibatsira zvikuru, nekuti vamwe vane mapropati ari mumakanzuru asi haana matitle deeds ikoko. So kana iri ng'ombe kana dziri dzinyu bhizinesi rinoenda mberiwo kana nenzira yekuti vanogona kukwanisa kuona kuaccessawo mari, chiro chakanaka zvikuru. Uye I think muno muAfrica ndofunga pamwe tisatanga kuita chinhu ichochi ichi muno.
Mukuru weZAMFI vaGodfrey Chitambo vanoti sangano ravo iro rine nhengo zana neshanu rakatanga urongwa uhwu mushure mekunge raona matambudziko ari kusangana nevemabhizinesi madiki ekuti vawane mari yekusimudzira mabasa avo apo vanenge vasina zvibatiso zvinodikanwa.
Kufunga zviri kufambira nezvine zviri kuitika mazuva ano, dzimba tati vamwe havana asi vada kudini, vada kukweretawo mari. Saka tiri kufamba nezviripo zvacho. Saka ndo pakatanga nyaya iyi. Isisu maMFIs nekare zvedu tanga takutozviita asi papasina mutemo wakadaro wekuti zviitei.
Mumiriri webhanga guru renyika pamusangano uyu amai Grace Chiromo vati kurerutsa kuwanikwa kwezvikwereti kuchapa budiriro munyika. Vanhu vangangosvika makumi manomwe vapinda musangano uyu uye mumwe musangano wakadai uchaitwa kumasvingo nekuBulawayo svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Vamwe vanhu kusanganisira Nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemashoko vanoti havaone zvakakodzera kuti nyika ive negurukota rinoona nechekuita nekudzivirira mhosva dzingaparwa nevanhu vachishandisa dandemutande kana kuti internet. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vamwe vataura neStudio 7 vati havaone zvakakodzera kuve negurukota recyber security nekuti pane makurukota kana mapazi ehurumende aripo kare anokwanisa kuita basa iri. Mudzidzisi wezvekutapa nhau paNational University of Science and Technology vaPhilip Santos vanoti nyaya dzekuparwa kwemhosva kuchishandiswa dandemutande pamwe nekusashandiswa zvakanaka kwezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp inyaya iri kunetsa pasi rose. Asi vati zvakadaro havaone zvichikodzera kuti pave negurukota rakazvimirira rega rinoita basa rekuongorora nyaya idzi. izvi zvatsigirwawo navasoul kabweza avo vanove mupepeti webepa nhaure padande mutande retexim.
Kune nyika dzakawanda cyber security chinhu chinoitwa ne Ministry of Defense kana kuti Ministry of Home Affairs, inenge ichingoriwo department mukati imomo nekuti vagara vanoita zvesecurity. Asizve mukaona nyika dzakawanda kana vachitaura cyber security havasi kutaura social media. Social media inongoriwo component diki diki munyaya dzacho. Kazhinji vanenge vachitaura nyaya dzakafanana nedze critical infrastructure, zvinhu zvakaita sema financial services, zvinhu zvakaita sema bank, zvinhu zvakaita seEcoCash, kuti zvisapinde mumaoko emahackers anogona kuti vanhu vasakwanisa kuzvishandisa kwemazuva akati o. Zvikaitika izvozvo zvinokonzera mhirishonga yakawanda. Vamwe wewo dzimwe nyika vanoshandisa cyber security kutarisa nyaya dzeinonzi cyber espionage, yekuita kudzivirira nyika ma top secrets ayo kubva kune dzimwe nyika. Saka iroro ndiro basa re vanhu vanganzi vari kutarisa nyaya dzecyber security, asi tinoona kuti muZimbabwe havasi kutaura nyaya idzodzo.
Nemusi wemuvhuro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakadoma vaimbi vegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuvegurukota recyber security threat detection and mitigation. Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anoti nyika dzepasi rose dziri kupishana nepfungwa pamusoro pemashandisirwo edande mutande, uye veruzhinji havafanirwe kushora danho rakatorwa nehurumende.
Kana uchitarisa uri panze pematongerwo enyika, zvinhu zvinogona kunge zvakareruka zvakanyanyisa kujeka, nekuti uri kutarisa wakatarisa semunhu nje. Asi kana maybe kana wapinda mukati menyaya yematongerwo enyika, unokwanisa kunge uine nzwisiso ine udzamu kupfuura munhu nje asiri political leader. Chichoni social media hapana atanyaso chinzwisisa kuti mhuka yakadii. Even kuna na America kune maconversation kuti vanyatsozwisisa kuti how do they deal with this. Even muchaona nemaamerican elections apfuura kunonzi kukwakaitika interference ne Russia in the American elections, and I think it's a topical issue right now nokuti kuitwa mainvestigations uri kuwana. Saka indeed social media and internet, those things are a wilderness for vatungamiri venyika.
Asi Kudita anobvumawo kuti pane kuti pave negurukota rinoita basa iri, zvange zvakakodzera kuti pave nebazi riri pasi pemamwe makurukota agara ari. Nekune rumwewo divi vakaweza vanoti zvichitevera mashoko ehurumende ekuti haisi kufara kuti vamwe vanhu vari kushandisa social media zvisizvo, zviri pachena kuti chinangwa chehurumende ndechekuda kuvhiringidza mashandisirwo edande mutande pamwe nezvinhu zvakadai seFacebook neWhatsApp. Vati vanhu vanokwanisa kuwana dzimwe nzira dzekutaura nadzo padande mutande kana izvi zvikaitika.
Kana hurumende yavhara internet, zvinodipenda kuti vavhara yese here kana kuti zvikamu zvayo chete zvakafanana kana nana Facebook kana WhatsApp nana Twitter. Kana zviri zvikamu chete, vanhu vanokwanisa kushandisa anonzi maVPN. MaVPN aya anoita kuti munhu ukwanise kuona masites iyayo anenge akavharwa. MaVPN aya anosanganisira inonzi TunnelBear, imwe inonzi Tor browser, imwe inonzi Siphon, zvinokwanisa kushandisika pamafoni kana pamakompyuta chaiwo. Kana yavharwa yese internet, zvinotinetsei kuti vanhu vakwanise kuwana chavanoshandisa kuti vaende paInternet.
Pari zvino hurumende kuburikidza negurukota rezveunyanzvi hwekufambiswa kwemashoko riri pakati pekugadzira mutemo unonzi une chekuita nemhosva dzingaparwe nevanhu vachishandisa dande mutande kana kuti cybercrime bill. Veruzhinji vanoti vava kutyira kuti kodzero dzavo dzekutaura zvavanoda zvikuru munguva dzesarudzo dzichambunyikidzwa. Mumashoko arakaburitsa mushure mekudomwa kwavachinamasa, sangano remisa Zimbabwe rakati rinoona kuvepo kwegurukota recyber security senzira yehurumende yekuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzekutaura pachena. Misa Zimbabwe inoti inotarisira kuti hurumende iremekedze kodzero dzevanhu sezvakatarwa mubumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munhau dzemitambo, zvikwata zviri kutungamira makundano eKlasi Olaga Premier Soccer League zvakatarisana nemitambo mikukutu apo makwikwi aya adzoka mushure mesvondo rezororo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Sondo rino, zvikwata zviri kutungamira makundano ekasolaga Premier Soccer League, Dynamos Ngezi Platinum Stars ni FC Platinum, zvatarisana nenjodzi yekudonhedza mapoints akakosha panguva ino, apo zvine mitambo yakaoma zvikuru kunze kwemusha. Dynamos iyo iri pamusoro pemadamburo nekugona kunenge kudada nemapoints matatu, yakananga kunyamuka stadium kunosangana neZPC Kariba. Iyo inorairidzwa naSunday Chidzambwa, mumwe muteveri wenhabvu vatanaka musha yavanhu. Vanoti Dimbare inofanira kungwarira rwendo rwekukariba urwu sezvo Chidzambwa asingajike zvekutamba.
ZPC inovina chaizvo Sunday marimo haibudewo kuDynamos. Ndinoona ichisiya mapoints ikoko kukariba.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mutasa haasi kutarisira kuti chikwata chake chingangodonhedza mapoints panguva ino, zvekuti ari kuda kuti chitima cheDimbare chirambe chiri munzira yekutora mukombe wakakosha uyu.
Dynamos nepatiri takatarisira kuda kutorawo mapoints matatu, zvine shuviro yekuti tinofanira kutiwo tikatora nhasi mangwana totorazvo, chete kuti tikatora dzonguva toita kuti toenda tonoita dro kana kudyiwa.
Asi Mutasa anofanira kugadzirisa matambiro echikwata chake icho chiri kunyanyotarisira kukandirwa zvibodzwa nevatambi vaviri chete, Ocean Mushure naChristian Epupa. Ivo vakanyoresa vatambi makumi matatu neve Premier Soccer League. Dimbare iri kutarisirawo zvekare kuti Ngezi Platinum Stars ichawisirwa pasi apo madamburo akananga kuBarber Field Stadium kunosangana neBlue City. Asi chikwata chatondera indiraya ichi chinowanzodzoka nemufaro pese pachinoshanya kuBlauayo, zvekuti ndiraya ari kutarisira kunotora mapoints ese matatu.
Tigadzirire mitambo yedu kuti tiite mangange kana kuchiga pese patinotamba tinotarisira kukunda, saka ndodonzo redu iroro.
Asi mutambo mukuru svondo rino uchange uri kuBarber Field Stadium nesvondo, umo Highlanders iri kuda kudimbura muswe weFC Platinum. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevanhu paFacebook neWhatsApp.
Tombokupai zviri kutaurwa nevamwe pamusoro pekurandudzwa kwemakurukota ehurumende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Regai titange naGovernor weReserve Bank vaJohn Mangunjira, avo vange vari imo muno muWashington pakaitika chiitiko ichi.
Tatona masaya nhasi tiri kuno kuWashington, saka zvore kuti Zimbabwe inofa kunambira basa rayo. Kunyika isunge zvakanaka, tanyika iri kuexpanda, inofa kukunda chingo expanda. Saka we wish those new ministers very well in their new portfolios kuti vashande zvakanaka, nyika izvombo isibudire zvakanaka. Ndozvine kuunenzo zvaasi.
Ini ndonzi Kuraone Chiwai, ndini national spokesperson we Movement for Good Democratic Change ndiri muHarare. Isisu somusangano weMDC hatisi kunzwisisa zvakaitwa naMugabe zvokurishafla cabinet, nokuti hapana chavachinja. Vangotenderedza vanhu vamwe ivavo vane mbiri yokukonewa, nomva vavadzora, nomva vangovachinja mastation. Asi tiri kuona sokuti pashandisiwa nyaya yekuti unobva kupi. Tiri kuona kuita kworusarura mukati mokuita kwavo, uye taona vanhu vakawanda vane makuhwa ndo vaparihwadziwa. Saka ndozvinhu zvataona parishafo yaitwa naMugabe kuti hatisi kuona kubatsirika kwenyika panyaya yezvavaita izvi.
Aiwa, tinotenda vese vanotitumira maWhatsApp zuva nezuva. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanotengesa mumigwagwa avo vari kudzingwa nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. sezo nguwa edi apira regaiti mbo tarisa misoro inau zanasi. Pa mtambo uchangu va mkupira chukwa tachisha bani chaita mangange 1-1 ne Chicken Inn mumtambo we Castle Premier Soccer League. Mutunga miru MDC wa Morgan Shangirai vodzoka kumusha nasi maskati. Vanu orara kuma ofisi kwa mjiti matunu avo vashida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana. Tava tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina ntunga milinkomo munhau dzeIsindebele.